iye zvinezvi tangata uya kuti tizoridzira gisho yemumwe akashaya mupanhu aichisapota zvikuru anonzi Jabulani. Ndiwo watakauya kuzoitira kuti hama dzake tivabatsirewo nemari nekushaya kwaakaita zvati tibatsire hama dzake. Saka ndosho yatakaita yekutanga and takazoita zvedu imwe yechitu yanga yasho yedu yezvinezvi. Tine yekupedzisira yatiri kuita musi weSaturday. But chimwe chinhu chikuru ndakakokwa naChief Matsila ndokuLipopo kuvenda uku. Vakandipa lendi vakati tinokurekonaiza uri mwana wedu iwe nezvawakaita tanga tiri paNextdoor taizvinzwa zvese nguva yehondo. Saka unodeserva lendi. Saka takapiwa lendi kuLipopo. Takatoenda kunoona Chief Matsila nevanhu vake.
Saka yakakura zvakadii lendi yakapuwa Mukanyai?
Aiwa yakakura. Yakakura.
Tanga tichinzwamo achiti Mukanya vanenge vaakutoenda kunogarako kuSouth Africa kwacho ichokwadi here ichi?
Hai, munhu anogara kwese kwese kwaanoda kana tadivhoka kana tichikwanisa kugara nouya kuzogara ko ndokumushagasi. Munhu anogara kunomufadza. Ndakafarirawo kwazvo nzvimbo yacho kune development iri kuitika yakawanda ikokoko. Saka iku kwakanaka, kwakanaka zvikuru.
Saka ichi chiremera chikuru kaichi Mukanya chamapiwa kuZimbabwe zvakamboitwa here izvi? Kune vakambokupaiwo here pekutenda kuti
aiwa? Handina kana kutombopiwa ini kana ndatoenimika. Ndatoenimi kunge zvese zvandakaita nguva yehondo zviya zvakangadikwa. Ini ndatoenimi nekuti handisi kunzwisisana nawo. Ini ndiri munhu wevanhu, handisi munhu wekutsvaga mari kwete, ndiri munhu wevanhu. Dai ndakanga ndichisapota vanhu ivava kusvikira nanhasi, ndikadai yezvino ndine mafamu, mabhenzi, machiima, matruck akawanda ndichibira vanhu, hazvisirizvo ka. Ini ndiri munhu wevanhu, mari haisiri hama yangu. Hama yangu vanhu. Hama ndo hama dzangu. Zvino ndikatadza kumira nevanhu ivava ndo vakandisvitsa patiri pano kuti tisvikare kuti kuna Mukanya vanhu ivava. Zvino ndikavasiya mufungeka ndakanganisa.